Gwetara Moyo, Vadak Koltat, Oza Studio 7, kutivaisa chikumbiro kudare, chekuti mhosva yaari kupomerwa iraswe, vachiti hapana umbo wakasimba, unoratidza kuti akapara mhosva iyi.
There is not even a reasonable suspicion that Jeff committed any offense whatsoever. That's because he followed the procedure provided for him to the relevant bodies of the Zimbabwe Media Commission
Mutongi wedare, amai Marigold Ndlovu, vati vakolta tuwaite zvekunyora chikumbiro ichi, vagosvitsa gwaro kudare mukati mezvara nhasi, vakatiwo, vari kupa vachuchisi nguva yekuti vape mafungiro avo pachikumbiro ichi, uye vanofanirwa kuita izvi, musi wa30 chikumi usati wapfuura. Amai Ndlovu, havana kupa zuva rekuti dare richapa mutongo waro rini pachikumbiro ichi, asi vati mwoyo anofanirwa kudzoka kudare musi wa8 chikunguru. Pange pambonyorwa gwaro rekuti mwoyo asungwe kana kuti warrant of arrest sezvo atadza kusvika padare panguva yakatarwa, asi izvo zvazogadziriswa. Vakolta vati vange vakataurirana nevachuchisi kuti vachauya kudare na11 mangwanani.
We were told that a warrant of arrest had been issued against Jeff Moyo and that the matter had been dealt with earlier in the morning, not at the time that we had agreed with the prosecution.
Moyo akasungwa kuHarare musi wa28 Chivabvu achipomerwa mhosva yekutyora zvikamu zvemutemo weImmigration Act, achinzi akabatsira vatapi venhau vaviri vekuAmerica, Christina Goldbaum naJoao Silva, kuti vapinde munyika uye vashandise vatapi venhau zvisiri pamutemo. Vaviri ava vakaburiswa munyika nechisimba mushure memazuva matatu vachinzi vaive vapinda zvisiri pamutemo. Moyo anonzi akapara mhosva iyi naTabang Manika, anove mushandi weZimbabwe Media Commission uyo achiri muusungwa. Ndakamirira Studio 7 Mabulawayo, ndini Kudzanai Musengi.